Vagari vakawanda vanoti vari kupedza maawa akawanda vasina magetsi pazuva sezvo kambani yesura iri kudzima magetsi iyi isina kana kumbovayambira. Mumwe mugari wemuhillside amaendrance takaedzwa vanoti kutsvaga dzimwe mhando dzemoto kwava kuvadhurira sezvo vachipedzisira votenga huni kana gasi, asi ivo vakabhadhara mari yakawanda vachitenga magetsi ekushandisa pasi pechirongwa chepreped meters.
Kuinda kwemagesi kwatotionesera sevagari, nokuti mwedzi uchipera ndenge ndatotenga magesi amuka mwedzi wose, asi wozoonekwa magesi achiita on and off kana kuti achiita nguva refu, zvinozotidhurira nokuti gasi kuti uzotengazve gasi wozotengazve huni ndeimwe bhajeti inenge yavako yatetisina kurongera.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwekudzima kwemagetsi mabhizimusi akawanda ari kudonhera pasi. Mumwe muzvinabhizimisi akazvimiriririra vakalebhu mangoma avo vanoita basa rokuweredha vanoti nezuro vakasvira vakagara vasina basa ravaita nekuti magetsi akaenda nekwemaawa anopfuura gumi.
Aiwa vamwana, matiurayira basa redu zvenyu. Mungatiti magetsi anoenda every day for maawas kuda 13 hours. Samo vatorera masei, munhu dzedu dzorera masei imimi. Aiwa vamwana, musadaro mhanu, vanhu vezeza ngavatibetsere. Bhozata akunyora pabhizinesi redu izvo rokuweredha. Ungaweredha sei usina magetsi? Jenareta ungariwana kupi rinoita kuti magetsi asimuke ipapo ipapo?
Mukuru webasa muhofisi yeConsumer Council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi zvisina tsarukano kunotyora kodzero dzevatengi.
Ii takandonomerera kodzero dzevatengi, tinoshushikana zvikuru nenyaya iri kuitwa nevezesa varivo vanotipa magetsi. Tikona kuti kodzero yemutengi iri kutyorwa kuti right of information hatisi kutinyatsoipiwa zvakakwana kuti tizive kuti magetsi achaenda rini, musi upi, nguva dzipi. Vanofanira kutipa zvekuti tizive kuti magetsi achaita nguva achaenda nguva dzipi kuitira kuti tigadzirire tigare taziva. Uyezve tikona kuti vari kutyora kodzero yedu yekuti yaha ishu inotinetsa isusu ndeyekuti maissues of compensation anoenda magetsi pasina maonin pamaelectronic gadgets especially mudzimbomo anodamagic. Saka makonsumer anenge akukombina nawo kuti anozovabhadhara compensation mumadamaged electrical goods ndeani.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Railways and Repairs Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupira vanoti kodzero dzevagari dzekuwana mvura dziri kutyorwa sezvo magetsi ari kudzimwa kudhamu remutii ikoko kunopombwa mvura.
Vagari, kudzimwa kwemagetsi kuri kutiafekta, kuri kunyingidza kodzero dzedu pane yekuti kunopombwa mvura. Kana kusina magetsi, mvura haichasviki kwatiri vagari, toita zuva rese tisina mvura. Zvakare kunobunikidzawo kodzero dzemadzimai semaresidensi, nokuti ndo vachange vachikwira mumakomo vachitsvagana nehuni nenguva dzinenge dzisingaiti. Izvo zvinozokonzera kuabhuzwa kwemwanasikana.
Mutauriri wekambani yemagetsi munyika Muzvare Priska Utete vakaudza Studio 7 kuti itumire mibvunzo yavo patsambambozha asi havasati vapindura. Gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zvemu vakati vaisakwanisa kutaura nekuti vaiva pamusangano pane ruzha, vakati Studio 7 izovafonera vapedza asi vakange vasadaire nhare yavo. Vagari vanoti kuenda kwemagetsi nguva dzakawanda hakusikanganisa kubika mudzimba chete asi kukanganisawo kudzidza kwevadzidzi pamasaisai munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pedenda recovid-19. Dunhu remasvingo rave nemasvondo anosvika mana magetsi achinetsa zuva nezuva, izvo zvave kufungisa vazhinji dambudziko remagetsi rakamboitika mugore ra2008.
Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.